manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi kuri musi wemuvhuro kurume 14/2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chingwa chiri kutarisirwa kutanga kunetsa munyika nekuda kwekurwiswa kweUkraine neRussia nyika mbiri dzinotengwa gorosi rakawanda neZimbabwe. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chotaura nezvenhamo yachakaona chichitiza hondo yemuUkraine. Zimbabwe yoramba yakatarisana nedambudziko rekushomeka kwevakoti navana chiremba sezvo vakawanda vavo voramba vachitsvaga magwaro ekuti vanoshandira kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chingwa chiri kutarisirwa kutanga kunetsa munyika nekuda kwekurwiswa kweUkraine neRussia nyika mbiri dzinotengwa gorosi neZimbabwe. Zvinhu hazvinowo kugadzikana munyaya dzemafuta ekufambisa dzimotokari zviri kupa kuti arambe achikwira mutengo zvichikonzerwawo nehondo iyi. Mukuziya mamiriro akaita zvinhu panyaya yegorosi tabata sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara.
Nyika yeRussia neUkraine dzabatanidzwa dzese dzinokohwa gohwo ringaite 25% regohwo rese rinodiwa pasi pano. Nokuda kwehondo iri kuitika kuUkraine mutengo wegorosi wasumuka zvakaoma pasi rose. MuZimbabwe taona mutengo uchisimuka kubva pa $475 per ton kusvika pa $685. Izvi zvichikonzerwa nehondo ikoko. Dambudziko guru ratirikuwana nderekuti gorosi raifanira kubva muRussia nemuUkraine richienda kune dzimwe nyika kusanganisira kuno Africa richauya.
Ko kune dzimwe nyika dzamaisimbotenga zvakamira sei?
Vamwe vanofanira kunge vachipiwa gorosi vadzikisa uwandu hwegorosi vavakubudisa munyika. Uyezve tiningangoita dambudziko rekuti vamwe vangabva dzimwe nyika dzinokohwo gorosi zviri pamusoro kana dzatinga dziri mutop 5 dzinosanganisira France, Canada neAmerica dzinokunge dzichizoenda mumwedzi uri kuteera dzaakumisa gorosi zvachose rinobuda munyika dzavo nekuda kwehondo iyi.
Tiri kunzwawo kuti mati wedzereiwo mutengo zvakamira sei mukatsanangura?
Pari zvino mutengo weflower watinogadzira sachingwa wasumuka nechikamu chingangoita gumi nemashanu kubva muzana. Tinotarisawo zvakare kuti kunze kwekunge hondo yamiswa mutengo wegorosi ucharamba tichikikirisana nawo ucharamba uchikwira.
Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vari parunare muHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata unyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Hondo iri kurwiwa kuUkraine neRussia sekuonda kwetatoita izvozvi yakonzera kuti mafuta edzimotokari negasi ratinoshandisa pakubika rikwire zvakanyanya. Munoona kuti maprice edu muno muZimbabwe chaiwo per liter yanga iri kuma 135 cents per liter yakuma $1.78 yajamba zvakanyanya nekuti kuRussia ndio mbiru inozikana pasi rese yekugadzira mafuta vane 10% yeworld production. Saka madisruption aya ari kukonzeresa kuti vari kutengesa mafuta vasare vari vashoma isitorwirana kunotora fuel iyoyo iyo yachikwira. Ndo zvimwe chete negasi ratoshandisa pakubika. Russia inotengesa gasi zvakanyanya Saka zvakare nekuti yapwa ma sanctions na America ekuramwa kutenga gas.
Izvi zvinorevei kunyika yakaita seZimbabwe?
Zvoreva kuti America ichange yakutenga gas zhinji kune dzimwe nyika dzisiri Russia, yozokonzeresa kupusha maprice kuti akwire mudenga. Sekuti kaona vanhu vakurwira kutenga zvinhu zvishoma, mitengo inokwira. Saka isusu seZimbabwe nawo nenhau yemafuta iyoyi. Chidambudziko rinotanga tiri kuti tese tinoziva kuti pese pane munhu, pese pane production, pese pane industry, chingava chipanoshandiswa mafuta edzimotokari. Saka stage yega yega yatinofamba maproduction medu, mitengo inonga ichitokwira zvakanyanya.
Zvinoreveiwo izvi kumushandi?
Zvoita kuti vanhu veZimbabwe anova macivil servants anonga ari muproduction ichienda kumabasa, zvinhu zvavo zvinonga zvakuvaomera zvakanyanya. Mari yavanotambira haichakwani zvakare. Kamari kavakapuwa nava mutorinuve katoryiwa neinflation inonga yakusimuka. Zvoreva kuti vakuda kupuwa futi chii? Dzimwe mari. Dambudziko raitika apa ndekuti hurumende yedu haina zvairi kuita kuti ideredze marwadzo aya eRussia. Sezvatiri kuona kune dzimwe nyika vari kubvisa matax akawanda ari kukanganisa kuti mafuta akwire. Muno mutengo wemafuta tingati 50% yepurize yemafuta inonga ichienda kutax. Vamuchunwe vasati vaita chavaita ipapo kuti vatirerusire upenyu hwedu hunge hwakachipa. Imwe dambudziko ratiri kuona tiri kuti Russia ndiyo inogadzira 2/3 70% yemafertilizers anodiwa pasi rese.
Zvinenge zvamirawo sei panyaya dzekurima?
Saka zviri kureva kuti kurima kucharwadza. Ndofunga tisi takaona varimi vakaona kuti 2021-2022 agricultural season fertilizer yakakwira ne 100%. Mabhegi efertilizer anga achienda kuma $60 $70 zvisina neshopu yavapinda, mamwe kuma $90 ichikubva pa $35. Saka yanga iri nhau yemadisruptions akakonzereswa necovid-19 nekuti kufamba kwemalogistics edu anoshandisa kutakura mafertilizer anga avhiringidzwa. Saka izvozvi nekuti Russia futi ndiyo inova number 1 ine 70% yefertilizer pasi rese, tichaona kuti mafertilizer achaita mashoma yokwira futi. Saka varime ngavatarisire kuti tani refertilizer richanga rapfuura $1,000. Zvoreva kuti tinotarisa kuti bhegi refertilizer richanga rakuma $100 pabhegi nekuti Russia inonga isingaunzi fertilizer kuti pasi rese nekuti kune masanctions.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakatiza hondo yekuUkraine chichishandisa muganhu wenyika yeHungary vaFilimon Chizororo, avo vanga vachiita zvidzidzo zvekuva chiremba. Vanoti vakawana rubatsiro rwetikiti kubva kumuzinda weZimbabwe uri muGermany. Vanoti zvakanga hazvisiri nyore kupinda pamuganhu uyu, asi vanoti vanhu vemunyika yeHungary vakavabatsira zvikuru. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Isusu grupu yedu tanga 38 muZimbabwe. Takabva kuVinisa, takabva nebhazi ranga rakahaiwa nemaIndians. Saka isu tisaka vakatikwanidzira imomo, takatobhadhara mari ndofunga $100. Takafamba about 15 kilometers nebhazi. And tikazotsvaka imwezve transport yakazotitora kubva kusiti yatakasiyirwa kusvika tasvika kuborder. Paborder ndopainiedza panga paine vanhu vakawandisa vaida kukrosa. Saka vaitanga kutuma Ukrainians akrose nemadzimai neane vana, and then isu ndopatakazokrosa. Papatakazongokrosa border takabata zvakanaka zvichaizvo. Taiva takatomirirwa kusaidi rekuHungary, isu takaenda kuHungary. Takatakurwa nemota ipapo mahara kubva apa boda kusvika kune imwe city inonzi St. Peter's, guta reSt. Peter's riri muHungary. Tikanogara ngoti takagara 2 days. Zuva rechitu tikabva taenda kuimmigration tikanopiwa mapermit ekuti tinge tichigara muBudapest. Tikapiwa like ma 30 days, like kwemwedzi wese.
Manga muri kutini makatambirwa zvakanaka? Ndiani akakutambirai pabhodha rekuHungary?
Kuna ambasada yeZimbabwe in Germany, vari kubelini vanonzi ambasada Mashinga. Idzi ndio vakaorganiza nemastudents ekusouth Africa. Saka tanga tiringori group takasangana nemasouth africans, ndo vakaorganiza zvinhu zvese izvozvo.
Mapepa yanga kanzi ndei ma refugee kana kuti chi?
Mapepa aya tainzi izvoni unosarudza kuti unoda kuita refugee here kana kuti uri mupfuuri. Asi izvozvo tisati tatosvika kuma offices papo tanga tatoudzoti hurumende ichakutengerai matickets ekuya kuZimbabwe. Saka panga pasina need kuti titore ema refugees. Saka tese takangopiwa ma temporary permit ekugara like tongotini 30 days taizwa kuti panozosvika 30 days tese tinenge tabuda muHungary.
Ipapo mbazvazodi
tichibva ipapo tikabata taperekedzwa kuchitima takanokwira chitima kuenda kuBudapest kuita gurure kuHungary. Vanhu vese vaibva kuUkraine vanga vachifamba mahara, saka hatina kana zuva rimwe ratakabhadhara transport.
Ko, makazokwanisa kuwana matiketi sei ekudzokera kumusha?
Kwanga kuine magroups akawanda ekuRomania, ekuPoland nekwedu kuHungary, saka mazuva ekutanga zvaiita zvichinonoka. Asi pane pavakazongoita speed up process zvokuti 38 kudaro kapa rangoti grupu rimwe rakauya sanhasi, rimwe grupu rikauya samangwana, tikabva tatoenda tese.
Saka iye zvino izvi muri kupi?
Iye zvino ndiri kuHarare, takasvika musi wa6 March.
Muri yakakutambira isei iko?
Vakafara chaizvo.
Pari zvino shiro yenyu ndeyei?
Ndapa neimwe level yekuti handikwanisi kungotaurirana inini ndega asi nemamwewo mastudents vakabvawo kuUkraine kuti izvezvi vakangogara. Saka tichidawo kuti kana government ikagona kutsvakawo zvimwe zvinhu zvekuita kana kuti vapinze musystemu yemunomu tikwanise kuenda kuchikoro kumayunivhesiti yedu yemuno kusvikira zvinhu zvanaka. Ndoona sekuti zvinhu izvozvo zvinogona kutibatsira zvakanyanyisa, nokuti kana vanhu vakaramba vakangogara vamwe vanozosiyana nazvo zvechikoro izvi nokuti zvakaoma munyika, vamwe vanondo vanozoita zvemadrugs nokuti vanenge vaane stress.
Avo vanga vari vaFilimon Chizororo, chizvarwa cheZimbabwe chakanga chiri kudzidza kuUkraine, chakatiza hondo kunyika iyi, vachitaura naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Gadziriro yesarudzo dzemabielections munyika iri kuenderera mberi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yatonyoresa vamwe vaongorori vekunze nemunyika nevatori venhau vari kuda kuuya kuzoongorora sarudzo idzi. Zvichakadaro, mamwe masangano anoongorora sarudzo anoti Election Resource Center neZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN aburitsawo nhasi gwaro rezvaakaongorora muchirongwa cheZEC chekunyoresa vavhoti ichienda kunogara veruzhinji kana kuti Mobile Voter Registration. Mugoziya nezvenyaya iyi, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZESIN, amai Ellen Dingani.
So tanga tichiongorora yatinoti your observation of the process seZimbabwe Election Support Network neResource Center. Election Resource Center, ERC, tanga takadeploya maobservers anoita iwo 210 vanga vari mumaconstituencies akasiyana-siyana mavanga vachitarisa kuti voter registration iri kufamba sei.
Saka chinangwa chenyu ndechei chaizvapa?
Mukuongorora kwedu hakusvike kutsvaga kukanganisa kana kuti zvinenge zvichiitwa neveZEC, asi tinenge tichida kuti tibatsirane kuti maprocess iwaya akarikosha emaelections arambe achiitwa zvakanaka, uye kana pane mukana wekuti aimprove topa marecommendations ekuti apadai paimprove zvakadai zvakadai. Saka mukuongorora kwedu maobservers edu vakatipa mareports akati wandei atanga tichiongorora nekunyora atibatsira kuti nyore gwaro irori. Ndotanga nezvakatinakei kuparurwa kwechirongwa chedu cheBlitz kunga kwakanaka chaizvo, nokuti idecentralization yeprocess kuti ZEC iri kuenda kuvanhu kunoregistra vanhu pedyo nekwavanenge vachigara. Saka taitarisira kuti vanhu vachabuda neuwandu, asi maobservers edu mukuongorora kwavanga vachiita vaitaura ivo kuti panga paine machallenges anga aripo anosanganisira kuti voter education kana kuti kudzidziswa kwevanhu nezvenyaya yevoter registration blitz kwanga kusina kunyatsowanda.
Zvingava zvikonzero zvei zvakapa kuti zvinetse semaonerenyu?
Zvimwe inyaya dzemaresources euro, inyaya dzekuti vanhu vashoma ndo vanga vachipa voter education atizoziva, but tida kuti zvekizive kuti vanhu vazhinji vanga vachiongorora vati education yanga isina kunyanyowanda, yanga iri shoma. Zvinoda izvo zvaita kuti manumbers avari kutaura kuti vakaregistra ari mashoma. Deni imo zvakare dambudziko ratataurirwa neobservers edu nderekuti vanhu vazhinji vanga vachitazama kuda kuregister asi vamwe havana zvitupa, vamwe vakarasa, vamwe vakatena 18 recently kana kuti makore atipfuure ya 2018 havana zvitupa zvikuru sei vechidiki. Saka imwe zvakare chinhu chatakaudzwa neobservers edu tainge tichitarisira kuti zveki zvayakange yati ichazoita iyo mobile voter decision bridge muna February vachibvisa muna December 2021 mavakambenge vataura nemhaka yekuti vaida kuti ruzhinji rweZimbabwe rusina zvitupa rikwanise kutora zvitupa panguva iri between December neFebruary yavakazotanga. Asi chirongwa chezvitupa kuti chinoenda kuvanhu chiya chinonzi Blitzfoot yeNational Identity haina kunge yaparurwa, asi inovimba kuti veRegistrar General vachaverengawo ripoti yedu voonawo kuti vanhu vazhinji vanga vachichema nenyaya yekuti havana zvitupa uye vamwe vakarasa zvitupa.
Poitwa sei semaonerenyu?
Dai vari vagona kuisawo bleach yemaidentity cards, yekuishuwa maidentity cards yekuti vanenge vachienda kuvanhu mumaru growth points nemunharaunda vachipa vanhu zvitupa. Zvinobatsira chaizvo kuti vasina zvitupa vakwanise kuvanhu zvitora zvitupa. Saka ndoenda panyaya yezvinhu zvanga zvichionekwawo nemaobservers zvedu. Vamwe vachona vakaona kuti macenters mazhinji avanga vachivhizita vaiopena nenguva achivharawo nenguva yakatarwa, asi mamwe anga asinga openi nenguva nezvikonzero zvakasiyana siyana. Maobserva zvedu zvakare akataura kuti vamwe vachona vakanga vamborambiswa kuobserva, asi zvesine neERC yakazoinvolva vanhu vezveke vakazokwanisa kuti maobserva zvedu vange vanga varambiswa vakwanise kuobserva.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzesin amai Ellen Dingani vari parunare muHarare. Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi weMugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabaya elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Mugovera nesvondo. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vachiri zviuru zvishanu nemazana mana negumi nevaviri kana kuti 5412. Vanhu zana nemakumi mashanu nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu makumi mashanu nevaviri vanonzi vari kurwara vari muzvipatara zvakasiyana siyana munyika. Hurumende iri kurudzirawo vanhu kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Chinangwa chehurumende ndechekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva.
Chokwadi panguva yakapera nhamba dzedu dzanga dziri kuramba dzichingodzika, asi masvondo mairi apfuura takaona nhamba dzedu nga dzakutangiye kukwira, asi tirikufara nekuti vari kufa vari kungoramba vari vashoma. Ndiyo nguva yatinenge tichitokurudzira zvakanyanyisa mhuri yeZimbabwe kuti tapota, musatange kufarisa zvatinosiingoona tikanga tangorohwa nemawezi iwavo panenge yakupera. Vanhu vatoda kufarisa havachaiti zvaunofanirwa kuita, nhamba dzotanga kukwira. Saka pane zvino taakuti tabuda fourth wave, toda kuti nhamba dzedu dzirambe dzakangodzika. Chirwere ichi pandemic ibve yanyatsopera zvachose, saka tapota mhuri yeZimbabwe, rambai muchingoita zvetinongokurudzira zvekupfeka mamasiki, kugeza maoko nesipo nemvura, kusanitaiza. Chinhu chikurukuru chedu kunyanya kukurudzira zvakanyanyisa ndo vaccination.
Asi vamwe vada kuziva kuti zvinofamba sei kana muchipa kurudziro yekuti vanhu vabayiwe nhomba vakawanda pazvirwere izvi, mungachatsotsanangura kuti chii chakakosha kuti vakawanda vabayiwe nhomba yacho?
Tinotongozviziva sekutanga kwetakaita petakatanga kuvhaccinisa vanhu naFebruary gore rakapera paya, tichiti tokuda kuti 60% wavhaccinatwe, tichiite inonzi herd immunity. ndozo tungoramba tichingokurudzira kuti tuda kuti chikamu chevanhu vakabayirwa chikure zvakanyanyisa dai zvaitogona kuti vanhu vese vabayirwe ndozvitingatode nekuti zvino zvaita kuti mhuri yese Zimbabwe idi inge yakaprotektwawo kana kuvharidzirwa kubva kune chirwere ichi tinoziva kuti chikamu chakakura chikanga chabayirwa zvinoreva kuti vanenge vachizobatwa nechirwere vanoitawo vashoma saka kuti chirwere chirambe chichipararira zvinova zvadererawo nekuti kana muinoona shomashoma dzabatwa nechirwere nekuti vazhinji vakabayirwa zvinoreva kuti chirwere chii hachichagoni kupararira nyore nyore chinoda kuti chijambe kubva pane munhu chinoda kuti chijambe kuenda kwaari akabayirwa hachichabatiki choda kuti chiende ipapa one munhu akabayiwa hachichagoni kuramba chidi chichipararira ndo saka tichiramba tichingokuomodzesa kuti tapota bayiwai iwe mbune unenge wakutozvivharidzira asi kaunenge uri kubatsirwa kuti vamwe vanhu munharaunda yako muzimbabwe mese wadi vagone kuvharidzirwawo kuti vasabatire chirwere ichochi
tombotarisawo nyaya dzezvematongerwo enyika vese vari kukambena hatitaure zita rebato asi munokurudzira mapata ekuti aita sei kuti chirwere chisapararire zvakanyanya vanhu pavanenge vachiunganapo
taramba tichingokurudzira kuti vanhu kana vachinge vamuri kuona kuti takatanga kurelaxa futi yatinoti marestrictions taakuti aiwa mabhodha yedu ngaavhurwe vanhu venyu vochiuyai kumabasa vaisingouya nekuti pane imwe nguva tanga tiri taimwe zvikamu zvishomashoma ngazvive kubasa vamwe shandai nekumba asi takazobvura tikati aiwa chiuyai kakumba zvakangofanana nekuti tangoti aiwa vanhu chiitawo zvemunoita mumacommunity menyu mungava kungoitawo magatherings ero vangava campaigni angava kuchechi zvakangodaro asi tiri kukurudzira kakuti kana maakusangana kudaro onai kuti muri kuramba muchipfeka mamasiki enyu mugogeza maoko nesipo nemvura mukusanitaiza zvakare chinhu chikurukuru chetiri kuramba tichikurudzira onai kuti makabayiwa nhomba yekuti musabatire chirwere ichochi
mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vari parunare muHarare iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhaurirano dzekuedza kuunza runyararo dziri kuenderera mberi nhasi pakati perussia neukraine kunyange hazvo kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi nezuro russia yakauraya vanhu makumi matatu nevashanu uye vamwe zana nemakumi matatu nevana vakakuvara izvi zvakaitikira pakamba yemauto iri pedyo nepoland inodzidziswawo zvechiuto munyaya dzekuchengetedza runyararo nenato mumwe akaurayiwa nezuro mutori wenhau wemuamerica akawana mibayiro yakawanda mubasa rake brent ronald anonzi akapfuurwa nemauto emurussia dzimwe mbada ina kana kuti mataiga dzakasiyiwa dzaraswa mushure mekushandiswa kufadza vanhu kana kuti circus kuargentina dzakasvika musouth africa nemugovera uye dzichange dzochengetwa palions rock big cat sanctuary zimbabwe yatarisana nedambudziko guru zvakare revakoti navana chiremba vari kubuda munyika vachienda kunotsvaga mafuro manyoro sezvo vari kuti vari kutambiriswa mutero wembwa nehurumende asi vakoti navana chiremba ava vanoti bazi rezveutano rave kuedza kuvarambidza kubuda munyika nekusavapa magwaro ezvidzidzo zvavo nenguva kana kuti verification certificates akakosha kuti vaende kunoshanda kunze kwenyika ropafadzo mapimidze anochipa nyaya inotevera
kunyangwe zimbabwe ichidzidzisa vakoti navana chiremba vakawanda gore roga roga vashandi ava vashoma zvikuru muzvipatara zvemunyika zvinova zvinhu zvokanganisa zvakanyanya kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano makiriniki mazhinji emumadhorobha akavharwawo nekushaya mari vakoti navana chiremba vakawanda vari kuenda kunyika dzakaita sesouth africa namibia britain Ireland, America ne Australia uko vanopiwa mari iri nani. Panopedza munhu zvidzidzo anosungirwa kushandira hurumende kwemakore maviri asati atenderwa kunotsvaga basa kunze. Mapepa ekuti munhu akwanise kuenda kunze aya aimbopiwa nesangano Renaissance Council of Zimbabwe, asiko zvino zvave kuitwa nebazi rezveutano. Izvi zvinonzi zvave kupa kuti anoonoke kubuda sematauriro amuzvare tendai chiramba avo vaudza Studio 7 kuti vave nemwedzi mitanhatu vachifambira mapepa aya asi pasina chabuda.
So ende achida kungotaurawo hangu zvinondibata bata about verification process yemanesis kuti tikwanise kuenda kuUK. You know, I've already lost 3 opportunities. I did 2 interviews and then the third one ndakatoudzwa kuti it's pointless kuti tiswere tichiku interview up because nyangwe tikaku deployer you can't go anywhere nekuti wakabatwa ne verification. Saka andizivewo kuti hurumende yacho iroda kuti titeste because ukazvitarisisa mari yavanotipa haikwani and then iwo vaita kuti verification isave inorana smoothly.
Amai Simbai Murenje vanoti vakaudzwa kuti vana mukoti vasina kumboshanda muzvipatara zvehurumende havakwanise kuwana tsamba yeverification asi vari kutambirwa mhiri yemakungwa zvakadaro.
Nyekukliwa kwemanesis yanetsa from Nurses Council. Yanetsa. Munhu unoendesa mapepa ako kuNurses Council. Unozwa kuti uraitozocheka. Zvinhu zvinoita 6 months pasina kana chakliwa. Zvovhunza uramba uchingofona mafoni adairwe. Woramba uchingofamba uchienda kotichi hatukuita. Tumira futi neemail zvakazodai zvakadai. Ezvine process yacho yachinja. Ezvine zvangova kuti kana usamboshanda mugovernment saka then haukwanisi kukliwa. Saka ndiudze kuti munhu akatraina let's say ane 14 years. Ari nesi, chana private, onza ukwanise wewe kukliwa because hauna mbubira washanda mugovernment. Mugovernment macho munhu akatotiza, akatonotika, hapana chirimo munhu. Stresi dzacho hadziti pamwe uri single mother, zvinhu zvakakuomera. Munonzwa nekungofune kungotsvagwa nema agents. Itai chirungu, uyai, clear, uyai, mari iriko yakawanda. Jana singadi life yakanaka hapana asingadi.
Vakoti vakawanda vataura ne Studio 7 vari kushushikana zvikuru nekutadza kuwana mapepa avo nenguva. Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti mushandi wese ane kodzero yekunoshanda kwaanoda vachiti dzimwe nguva vatungamiri vehurumende vanovanyomba.
Saka asvika ipapo vanhu vakazotanga kusiya basa vechitarisa maopportunities kunze kwenyika kunana UK ana Ireland ana America. And vanhu vatanga kuita izvozvo vaona kuti vanhu vakawanda vanonga vari kubuda vaona vari kuisa futi roko rwavo kuNurses Council kuedza kuvhara kuti vanhu vasaenda pavanonga vaona mabasa vase kukliwa kuti vaende.
Nengo yeparamende inomirira chinoi uye vari chiremba Dr. Peter Mataruse vati sekomiti yeparamende inoona nezveutano vange vasati vapirwa nyaya yekunetsa kwemagwaro iyi.
Kauya nyaya yeparamende kukomiti kwenye utenda yaupeputu kumeni kwenye enda kwezia. Bozi inyetu wakala kama yuno iswa kuparamende kwa kukomiti kwenye jorisi wana kukomiti klati. Clark in a chairperson and a such a big as the committee made issues. So I can use that information. As a general, to whom, whatever, and a chairman, I'm a chair, and then I can't do an information. If I just come back to this committee member.
Nurses Council of Zimbabwe inoti kutanga munandira munhu anenge achida magwaro aya anofanira kubhadhara mazana matatu emadhora ekuAmerica kana kuti $300. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine ropafadzo mapimidze.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa sarudzo dzemabyelections uye nyaya yevamwe vanopikisa vari kuti vari kukanganiswa kuita basa ravo nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisi anoti 909 a.m. 4930-13860 ne-15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisi anoti 909 a.m. 6175-7255 pa shortwave. anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vachereri ndokusiyai muchinzwa nhau dze isinde bele.
So we